Mugarura buri kama muzi ndawe sana no ili mwarare na ase European Union ya atumari isha pia kuma sangana nishanda waka jumiri Iran makamburu pamunu makamba na waka jumiri Iran kutiashamu na uchidiki kuwakamu kano kutuwa iti mabasa ya budiriro kutiraji sumu zire mkula rama kwavo hii yu minoti pao famira kulari mkano ya kainza na uwele shidiki la mfamira kupia mkano uusha msajua mika kuwa niswa mabasa ni mkano ya kutanga wa mabizimisi avo mkuru uchituri za residence trust wa madala skumalo vao the studio 7 kutizuru faza kuti apo zimizuru kula mba zijuwe mwenyeka tani zimenyeka zirukula ngarira shidiki mwenyeka
mkara chose ufani zimenyeka zirukula mba yetu sitira ngarira sio na kutambudzika kurukuta vanawe zvinyika yedu yeZimbabwe saka tinofara kuti koya raisai yakanangana nevechidiki kureva kuti nyika dzine chido nekufambira mberi kwenyika yeZimbabwe mune ramangwana kwezvasokatimba on the future saka izvozvo tinozvitambira nemusharo zvinoreva
mukuru wesangano reyouth forum vawellington zindove vanoti zvinotendwa kuti sangano raiyi inoramba richibatsira vechidiki munyika umo mune kutambura kukuru
wageni wechidiki vagara vari vanhu vanoti vachiwanika vari kumashure shure matike zvinoizvi veiyu arikuda kukupai mukana nerubatsiro rwekuti mukwanisa kuga muchidini muchibatsirana pane chete nehurumende yenyu muchiona kuti vari kusunga zvisimuchiunza nezvemunoda here kunge muchiona zvichiitika tinozvigamuchira zvikuru kwazvo danho rakadaro
mukuru wesangano replatform for youth development vaclaris madhuku vanoti rubatsiro rweeu rwakanaka chose sezvo rune chinonga chekubatsira vechidiki avo vakasarira zvikuru muzvirongwa zvebudiriro
saka tina kei yaita neeu inotibatsira inoramba chiratidza kwekuti kunyange vatungamiri vazvitika zvavo nyika dzekunze zvikuyeza kutipawo rubatsiro zvikwatiro zvinenge zvakubatsira tikwanisa kunge tichiimura takasimba nekuti zvizhinji zvatinenge tichaizi kuti vespika vazhinji havana chokuyamika havana mabasa saka nepasina rubatsiro runenge ruchiwa kubva kumasangano akazvimirira ega zvinga kubasa rinenge richirema
sangano reeu rinoti donzvo guru raro kubatsira kupedza urombo muzimbabwe uye kuti vanhu vagare zvakanaka pasina mhirizhonga kana utsvanyiriri kunze kwerubatsiro kune vechidiki eu inotsigira vezimbabwe nekutenga chikafu mabasa ekuwanisa vanhu mvura yakachena nezvimwe zvakawanda ndakamirira studio 7 muharare ndini Ivan Chifera.